Baba na mai wakamirira kumusha wakakuunganira vari kukupa pressure asi iwe uri kungokwesha zvaramba zvaramba zvinoro vakirango dai ndakavira musango ndaiona misodzi uchichema namo yakuita madiro hausizi na tariro ndaiona misodzi uchichema tora shoko rangu rechenjedzo uchengete siya vanoshora vataure varekete aripo wakwachakupira pendekete wazvinzwa muchinda uri bondo retsuro siva utsengeke vakabva zino vachiruma usakendenge ende nzeve yako kwavari usatendeke wandinzwa muchinda
selaso boy ukati do ndikati bo zvamunoita zvizibo neunhu wechiuo tampupu ndombovhuvhuta pamwe ndosekamuro ndichinyunyuta msika vano tiri tega timboguta kuzvanoruta oboya minzwa dai takanzwanana nanana ngoziva misi yaimbofanana tinzwanani kuita kunzwanana rulu nanana
usati nguva ikupera muchinda uri kupera manera
muchinda
rangarira denga mzaya usazviita uri mudhara usambokanganwa kupfugama zvimwe zvinoda kugaya panopinda vamwe newepindawo usamboterera vachitisara
ndiyaaaiiautembeke ivaisipiisaitengeke tavasakuperenge kunge